takwanisa kuita advocacy yakawanda paindaneti tichitaura nevatungamiriri venyika kuti padhisendi wedu tirikutarisirawo muhoro unokwana muhoro unotenga nekuti fairwage ndo inoita kuti kushanda kuve dhisendi tiri kukumbirawo social protection takwanisa kushambadza nyaya dzekukoshesa mapensioners edu kuti akwanise kuwanawo mari inoita kuti vararame takwanisa kushambadza nyaya dzevechidiki vasina mabasa kuti ibasa rehurumende kuti ipinze vanhu mabasa takwanisawo kushambadza kukosha kwekukoshesa vakadzi variwo vane population hombe munyika medu kuti tikane takwanisa kuprotekta marights avo pabasa inenge tatoita labour justice uyewo zvakare tasanza tinaidi kuitawo mugungano ratazomboita iro raitirwa kumashandanidi ipipozi vanhu achiita nhaurirano dzekuti ndezvipi zvingaitwe kuti macitizens ainjoye dzisendero
muzimbabwe mungati here imi vashandi havasi kuwana mabasa ane hunhu
hongu muzimbabwe mabasa haana hunhu tikatarisa munhu anonzi murayiridzi zimbabwe munhu asina kwanise kubhadhara rendi yepamba paanenge achidya anogara ndiko kushoshera kwehunhu kwebasa racho kana tikatarisa munhu anonzi ticha anenge achiwana mari inenge iri 50 yepoverty data line saka muhoro wakadaro hausi fei tikatarisa munhu anoretire ashanda makore anokwana 40 zvikukwira anogona kungowana mari inokwana kana kuita 500,000 aratijie zvireva kuti hapana hunhu huripo.